Vachitaura pamusangano waitwa nhasi muguta remasvingo, vemabhizimusi vaudza gurukota rezvekushanyirwa munyika, Dr. Walter Mzembi, kuti vagadzise nzvimbo dzinomhara ndege kuitira kuti ndege dzinotakura vanhu dziuye kudunhu ravo nevashanyi vekunze vakawanda. Mashoko aya anotevera kudzikira kwaita mabhizimusi munyaya dzezvekushanyirwa kwedunhu iri, sezvo vakawanda vari kuti havari kufamba nemigwagwa yenyika nekuti haina kumira zvakanaka. Vashanyi vanonzi vanosarudza nzvimbo dzinosvikika nendege vachitora nguva shoma dzakaita seVictoria Falls, vachisiya dzakaita semasvingo eGreat Zimbabwe nenzvimbo yemhuka yegona rezhou kuchiredzi. Vafanos Matura, avo vanoita zvemahotera uye vari sachigaro vemasvingo Publicity Association, vanoti vashanyi vaderera nekuti havari kutora nguva yakareba vachifamba nemugwagwa.
Kutaura chokwadi, vainzi vakaderera. Tinoona kuti vashanyi kazhinji vakapfuma pamari, asi nguva ishoma. Saka kuti vawande, tinoda ndege kumasvingo, tinoda ndege. Nokuti vashanyi vedu kazhinji vanouya vane atingati maitinerari kana kuti urongedzwa hwamafambiro avachaita. Saka kana tiine ndege, you know kuti kubva kuHarare, tose our main international airport, inolinga vashanyi vedu neZimbabwe. Tinoona kuti kubva kuairport kuya kuno kumasvingo kuno kutown uno muCBD, mushanyi anoda 45 hours neroad. Asi kana paine ndege, just need 30 minutes. Saka now nokuda kuti hatina mascheduled flights, kureva kuti vashanyi vatinowana vashoma, nokuti vanomanyira kunzvimbo dzine ndege, nokuti with air transport kufamba kwokukurinyora.
Nyanzvi mune zvekushanya nekushanyirwa vaFredi Kasese vanotiwo mamiriro akaita mugwagwa mikuru yenyika haana kunaka, nekudaro vashanyi havadi kufamba nemo vachityira njodzi, ndosaka vasiri kuuya kumasvingo.
Kufamba nendege kunodzikisa nguva yekufamba, munhu achibva panzvimbo achienda kune imwe nzvimbo. Zvinoita nyore kune munhu ari kungoti ndoda kuya kwezuva chete kuzoona Great Zimbabwe, odzokera kwaada kubva. Saka zvinoita nyore kana mai pamba nenzira yedu isati yagadzirwa iyi. Pane njodzi dzakawandisa dziripo. Injodzi yemhuka. Chechipiri, iyo rodhi yacho pachayo haina kunaka. Chechitatu, nguva yaunotora kuti ubve kwauri kubva uchinosvika kwauda kunosvika inorebesa, zvokuti hauzokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvauda kuita se zvauda kuita munyika ino panguva imwe chete.
VaMuzembe vauza vanhu ava kuti hurumende ichavandudza nhandare yendege yemasvingo pamwe neBuffalo Range kuchiredzi kuita kuti vashanyi vakwanise kuzoona masvingo eZimbabwe ane mukurumbira pasi rose pamwe nemhuka kugona rezvou nekusave conservancy. Vati kutanga mwedzi unouya hurumende ichadzosa ndege mumasvingo kuti dzitakure vanhu nevashanyi kuti dunhu riwane mari yekunze, zvinozokuita kuti mabhizimusi asafe.
Vanenge vachida kuuya kuno, totora Victoria Falls semufananidzo. Victoria Falls iye zvino vana mabookings anoita mwezi mina mitanhatu yamaadvance bookings, vatoremerwa nebhizinesi racho. Vanhu vanosvika Victoria Falls kuya havachakonektiwi kuna mama destinations akaita sana Ancient City of Great Zimbabwe kana vana Chimanimani. Vanenge vachida kuinda ikoko but vanobvunza kuti ndinofamba sei. Votaura kuti kana vachiinda kunofuura nokubhuruwayo, vobva bhuruwa kusvika masvingo vozosvika kuchiredzi kana vachida kuuya kuSave Valley semufananidzo. Asi jeni iyo ichitora 20 minutes kana uri kufamba nendege. Saka toda kuti tichiita kukokota matourist anosvika munana Victoria Falls mahubs edu neHarare vachitanga kushanyira dzimwe nzvimbo kuti zviitike izvozvo. Zvinongoitika kana taisa an airline service inoconnect Harare, maVictoria Falls, nana masvingo nana Buffalo Range, yasira kuzviitanga munana November.
Mukuru mubazi rezviwanikwa nekuchengetedzwa kwazvo mumasvingo vanav momandima vanoti ndege dzikauyiswa kumasvingo vashanyi vachawedzera.
Ya, ndinoona kuti kana pakauyiswa ndege kumasvingo in terms of our numbers dzemavisitors anouya kunzvimbo dzedu dzakakosha munomasvingo province dzinoimprova.
Vamwe vataura vati Zimbabwe inofanira kugadzisa chimiro chayo panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzevanhu kuita kuti iremekedzwe nenyika dzine vanhu vane mari yakawanda vanokwanisa kushanyira Zimbabwe vakasungunuka. Nakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandhi Maramba.